Nyaya kusakadzikana muhana kwevakawanda masvingo iri kuuya apa chimwe chizvarwa cheZimbabwe vanyasha mugwagwa vaishanda mudhuri neupfumi hwezviwanikwa zvakaita semafuta redzimotikari negas reCabo Delgado chapondwa nevarwi veISIS masondo maviri adarika. Vakawanda masvingo zvikuru kuchiredzi kwakaganhurana neMozambique vanoti vane hama dzakawanda dziri muMozambique uye vagara vakabatirana mumaoko. Mumwe mugari wekwaMajange amai Dorcas Maruta vane mwana anoshanda kudhorobha rePemba kudunhu reCabo Delgado vanoti vanogara vachityira mwana wavo kunyange vachigara vachitaura naye parunhare.
Pandakatohwa kuti uya umwe wakanzi wakapfurwa waakashayika nhaana hadzizogari zvakanaka. Nyaya inonetsa ndeyekuti muno muZimbabwe medu vana havachawani mabasa. Saka vana vanotokoprefera kuti kana ndafa ndafa anenge asina chokubata. Saka unogona hake kumbonibata apo naapo mwana wangu asi ndinongogara ndakatotya.
Izvi zvatsinirwawo navaCaleb Mambo avo vane munyina anoshandira kuPalma kwakapiswa nekugurwa vanhu misoro.
Handine mufana wangu akaendawo ikoko kuMozambique akaenda ari under construction ari achiita zvokuvaka ariko. Saka pane nguva yakamboshayikwa ashayikwa hadizi kuti takangonzwa kuvanhu vari kuna vanhu vari kupisiwa ikoko. Saka ini handizi kuzva kuti chii chiri kuitika. Saka izvozvoka takazomuwana manje tikazotanga kutotaura naye pawhatsapp nechibata ari kutaura kuti ari kutyira upenyu hwake hazvina kutombomira zvakanaka. Adainga hurumende yanga yatibatsirawo please shuwa tabvisa vanhu vari ikoko tiona tichiratsikirwa nehama dzakatowa ndee ikoko.
Munyori mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika Ambassador James Manzou mumashoko avakatura kuvatori venhau svondo rapera vakati hurumende iri kushanda nenyika yeMozambique pamwe nemakambani ikoko kuti iwane mazita evanhu vemuZimbabwe vari kushandira kwakamuka hondo uku kuti vabatsire. Vakurudzira vanhu munyika vane hama dziri kushayikwa mudunhu reCabo Delgado kunyanya kuguta rePalma kuti vabate bazi ravo. Mukuru wesangano rePlatform for Youth and Community Development kuChipinge vaClaris Maduku vanoti vanhu vanogara pedo nemuganhu weMozambique kuChipinge vaakutyira kuti zvikwata izvi zviri kuita hondo zvichapedzisira zvosvika munzvimbo dzavo.
Vanhu vazhinji vari kuraramba vari kubhodha vapindwa nekutya nekuti mukaona mararamiro atinoita kuChipinge kuti neukama nekuti kunenge kuenda kuMozambique.
Vatungamiriri vesangano renyika dzekuchamhembe kweAfrica reSADAG vakatenderana kuti vapindire vachibatsira Mozambique. Nyika yeSouth Africa yakatombotumira mauto ayo kunonunura zvarwa zvayo zvainge zvapindwa munjodzi nekuda kwehondo iyi. Ndakamira Studio 7 Masvingo, tini Godfrey Mtimba.